Have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuChinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichinyapararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano rePlatform for Youth and Community Development rinoti vagari vekuChinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita gumi zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuChinyamukwakwa hwagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Takavari muganhu kuChinyamukwakwa
rashika pasi na kumira chakanaka tingati ma security guards e company ya Greenfield vauya kushinya mukwako vakapakatira futi pamwe nembwa vachimhanyisa vagari nyaya iripo ndekuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvevamwe vagari zvairimirwa pasi mapurisa nembwa zvichanga zvichida kuchengetedza kuti pasata kurwisa kwenharaunda nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika saka kambani iyi yakasvipirawo kurwisana nevagari uko vagari vakasvipirawo kurwisana nekambani saka ranga risiri zuva rakanaka nekuti makwikwi aya atora nguva vanhu vachimhanyisana
pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko
kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo tingada kuti vezhinji vazive kuti varimi vekushinya mukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda zvinosanganisira donje chibage neuninga unozivikanwa kuti sesame
saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvindave zvino uwandu hwakadii
pari zvino tingati mahectares arimirwa pasi angangosvika kuma 10 hectares izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana asi iyo kambani ikakuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi tine misha dzinosvika kuma4 dzevanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo asi tichange tichizokupai zvakanyatsokwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi
hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori
pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika asi chinonesa panyaya yegakava iri chekuti zvinofungwa necommunity zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa tinongotaura nezvazvo zvimwe vacho pano pastudio 7 tinatatova nemakore 10 tichitaura asi chinonesa ndechekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda kucommunity vachitaura nevagari vanozviidentifya seGreenfield asi maakutaura navo bvavati zvatinga zvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashandi pano nepapo vanozodzokazve voti isusu awa tiri local authority mobvunzisa kuti mutosvika pakuti aiwa apane chakwadi nekuti zvapresident pano nepapo vanouya vakamirira purezidendi pane pavanoti aiwa hatisvikwani saka tiri kuona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa patasvika apa hapadi kuti kambani iti tinopedzerana vagari vovetiwo tinopedzerana nekuti tiri munyika ine mitemo tiri munyika inoshandisa bembero remutemo
avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaclaris maduku vari parunhare kuchipinge najonga kandemiri westudio 7 mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaprecious shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuru yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika mamiriyoni 2,500,000 vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yokushandisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba
muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji pakabuda zvinhu zvakati wandei chekutanga pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya2014 zvizhinji zvacho hazvina kuitwa implement chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura. Malikejiz ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa mvura ikayedzera kusvika kuwagari, ngekuti iko zvino wagari vazhinji havasiri kuwana mvura. Chimwe zvechakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune vanogadzira mutemo atingati mapolicy makers nevanoita mabasa acho kuri kushaikwa hutungamiri.
Munorevei?
Kuri kushaikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike. Neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage. Takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maprojekti akaita sana Kunzi Dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kuma eastern suburbs emuguta reHarare, ngekuti mvura yekuKunzi Dam haina kuwanda.
Ingave yakawanda zvakadii?
Inotarisirwa kuti inogona kuwe 250 megaliters. Iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuru zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters, asi zviwakwa zvesiti of Harare zvemoton Jeffrey neprince Edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800%, zvinosvika pa 714 megaliters per day. Izvi zvinoita kuti pave nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura. Saka Kunzi Dam ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neLake Chiwero.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano. Iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda. Takadoisa mamita kuSunningdale, takaisa mamita kuGlenview, takaisa mamita kumabvuku Tafara, tikisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika. KuAshdown Park tikisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita.
Sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino?
Mamita mazhinji anga akafa asingashandi, uyezve kwese kune pombi dzakaputika dzekugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika. Mashoko avari kutaura aya mashoko einformation yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita, izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasirwa nemvura yakati wandei.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mhirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvinhu pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata.
Mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa. Zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii, nekuti zvinogona kusimudza mere mere nezvewezha nekuti vazuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika.
Muzvinafundo pa Northwest University va Costa Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavazuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika.
Ndoona sokuti pano kwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avazuma achienda kumba kwavo vachiridza futi vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo sezvatinoziva kuti varamaposa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvavakaita muma1990s nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University Dr. Blessing Makwembane vati South Africa ine bumbiro remutemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachikara. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga vati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuri, kupedza huri nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Churches are in Southern Africa region. Imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland. Inovando ino chibatsira kuti teams zvisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafara zvikuru vakawana rutsigiro kubva kumakereke ari muregion, wabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo nezvinhu zvataizwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kubudikidza nema petitions anga aisiwa kuma dunhu chikukumbirwa namakereke ekuSwaziland chekutanga ndechekuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira mavari kushandisa masimba akanyanyisa vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa rawo masoja adzokere kwavanofanira kunge vari kukamba dzavo chepiri inyaya yekuti vari kuti zvichemo zvaanga zvichitaurwa nevanhu kumatunhu avo hazvisati zvagadzirigwa zvekuti vanodawo kunge vachisarudza vatungamiri vavo sezvinongoita dzimwe nyika dzemusadhaki uyezve vanoda kuti utongi hweumambo huonekwe kuti hungazvidzana sei neutongi hwemazuva ano hwejekerere hwedhemokirasi.
Munofunga kuti tsamba iyo yamakatumira kusadhiki inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari muEswatini?
Chinotsvakwa ndechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokuEswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo, nokuti sadhaki ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti sadhaki inofanira kuti iratidzire kuti zviri kuitika kuEswatini hazvifambirani nesingwisingwi yesadhaki yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatsiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kusadhiki pamusoro petsamba yenyuyo?
Hongu vachipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu chatanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vakambove komanda weZipra vaAbraham Dubyazwenyi Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya mushure mokurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa Recorrectional Services Department rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndadiko pastudio yapo ndinonzi Gwerazi Mamondoro tatambura zvanikuve yatinzi kuisa vari kutishungurudza kwazvinezvi kunzi zvibage kujembi munhuwa musha ngaendese masaga mairi ndokutavane fetiraivhi taanzwa tatambura tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Magadiko Studio 7 ndini wenyu the great Pasho. Ndine chiitiko mancha ndoda kutaura nhasi chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism. Ndoona chinimwe chiri kutitadzisa kufamba zvakanaka especially makuseni panews dzemakuseni apa padzechindebele apa ndoona kuti hapana zuva rimwe kana hwando rojambika pasina kutaurwa zvemashona Mandebele nyaya dzacho unotoona kuti kana ZANU-PF yachitinoikunda sei pakadai papa ndione neimwe nyaya yekusabatana chaiko chaiko maZimbabwe mapati hobho hobho akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANU-PF. Aiwa mhuri yeZimbabwe iri kutambura iri kutambura dai tangokwanisa tangoitawo pati imwe tabvisa ZANU-PF tozosara torwawo tega zviri nani. Ya bodzimwe nyaya zvanyanyisa aiwa ZANU vanenge vachitofara kana zvinhu zvakamira mamiri azvinenge zvichingoitika seizvozvizvo.
Manheni manheru akanaka mhuri yeZimbabwe neweStudio 7. Inini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa nyanyanya kuna na boira pano andifunga kuti pungwa dzao dzakanyasa kuti hwerwero zvose izvozvo vanongo tanga kutambura achitambudzika majmb aya atombosvikiko asi kana tauda unosvika mumaelection kuti tivhote kudai vanobva vapuwa mat-shirt asina kana nebasa risi haunzi chikafu haunzi mari andokupa imwe nhamo pamusoro penhamo asi kana takuvhota kuda unoziva kuti pachikomopo pachikomopo toda kuti vanhu vakaita semdc avoka vakwanisa vambonyasa kutsanangurira vanhu vekumusha uko kumaruwa kumareseva kuti chii inonzi purezidendi wakamira sei vanzwisisi kwete kungoramba nekuti pachikomopo nhamo yacho yarova 5 years dzapera achingorwa nenhamo the president of the people yakakwanisa kumboita marara achibatsira vanhu vekumaruwa kuti vakafunge vaone zviri kuenda nyika
pastudio apo pastudio apo makadii mese ndokukwazisai nemukwaro ndokudai mese tichitenda nenhau dzemunotipa dzechokwadi ndiri kuti inini masoko angu inini pane se zvinoitika muzimbabwe zvese zvakanaka zvakaipa zvakaita sei hapana chendinonyanya kushora zvangu but hurumende iripo yezanupf hurumende dai yange iri imwe yabva izo vandokupa vasinzi maovheti ese aya anachimbwido vese vaitambura kubva kare kwese vaita dzekuvape mari chode kuchivapa nhasi zvimara tgs futi zvimari zvacho ivo vanodye mayusa vanotenge zvinhu zvavane maus dollar zvichitengesa nemari inoshanda but vandokupe zvimara tgs vanhu vakarwire rusununguko azvonoona chereiwo maovheti acho vachinyasapota zanupf yacho nemasoja vachimire nevanhu avoka ameno zvakafanana zanupf emeson munangagwa ngaabvi pachituru negabhureji yake pambopindawo chamisa fulstom
makadiko vashamarari vestudio 7 nyika yese ndinoda kungotaurawo maererano nezvezimbabwe mukatora $50 yakabuda nezuro iyi mugotora $20 mugoisa $10 mugoisa $5 mugoisa $2 mari idzodzo dziri dzemanotsi kudaro dzemapepa hadzikwani kana chingwa nawani hadzi kutombokwani one loaf of bread zvinenge zvichirevei kuriga maelections kuri easy asi kuriga economy hamanyepo chaiyo zimbabwe inoda munhu akafanana na Nelson Chamisa kungoisa Nelson Chamisa panyanga munoona zvinhu zvichifamba zvakanaka zvese vanhu vezimbabwe vatambura zvakuda mutungamiriri wechidiki Nelson Chamisa
masikati masikati pastudio 7 apo makadiko vana mukomata nunoka nevamwe vose vashamarire vestudio 7 nevatsigiri vestudio 7 vateereri vestudio 7 ndokwazisai mose unondi James Chigona kubva kugokwe vedu wei nichichemo changu nechekotoni kotoni yatakarima takangounganidza mabheru pamakambani hatina kana mari atati tapuwa kana sisende zvazvo chongofa nezara izvezvi kotoni tinayo hatina kana mari yekuti gode kutenga mochero shuga kana kutengawo hako chero flawa yekuti dlevo pamba asi takarima vedu wei zvinonyadzisa kuti ndiri murimi wekotoni vakaita vamadhiri avo vakarima mbanje vadori nani izvezvi vari kudla mari yavo yakanaka yembanje zvino uno gokwe taafa nezara vedu wei chibage chiripo chakanaka chaizvo kotoni takarimavo tikaita gori nani asi hapana kwatiri kutengesa kotoni yachona ndisiyevo chichemo ichi kuhurumende vedu wei ndoda kukwazisa zvekare vana vese venew paradise vanopinda sangano renew paradise vamutema apo masakadza nekuzhombe vese ndinokwazisa imbira jesu kristu chiti aleluya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti nyika yavo haichakwanisi kuramba ichirwa hondo muafghanistan vachiti america yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero veall qaeda uye kutsvaga nekubata osama bin laden vabiden vanoti hurumende yeafghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo vanoti mauto ose eamerica achange abuda muafghanistan musi wa31 yamavhuvhu august gore rino vachiti kubuda kwe mauto e America kubva mu Afghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto. Va Biden vanoti America haina kupinda mu Afghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi, vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore. America yakapinda mu Afghanistan muna 2001, zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo mu Afghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.